Mumwe mubereki ane madzimai gumi nemumwe chete nevari vanosvika makumi matanhatu vari kuenda kuchikoro mudunhu iri vamiswe kunyandoro. Vanoti zvikoro zvemunzvimbo yavo zviri kure nakure zvakanyanya izvo zvinomanikidza vana vavo kufamba mitinho yakareba.
Ma8 munomu takatara mukana pakugara. Dai vaikwanisa kupaitiwo kana kuti 5 km zvingave nani. But manje matakataramuka zvokuti mukaona kunenzi kune chikoro chegovernment utengenino. Ndokukakomayo ichozi zviri panapa vachati kutaura zvachechinje kwachimbumizi kubva panapa panangwe dziri kuma9 o 8 km zvinovadika kuti vaende kuECD manje hatine dambudziko.
Vanyandoro vanoti vana vavo vanotanga chikoro vakura sezvo vasingakwanisi kutanga nevamwe pazera rinokurudzirwa nekuda kwedambudziko rekufamba mitinho yakareba kuenda kuzvikoro zviri kure. Vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kuisa chikoro chimwe chete chevana vasati vatanga gwaro rekutanga cheearly child development kana kuti ECD pamapurazi maviri ari munharaunda mavo senzira yekubatsira vana.
Saka dai hurumende yaita kuti ma8 pamuisiwo zvikoro zvemaECD padhuze sekondari neprimary vachiona kuti apa pakadii munhu haangafambe 15 km 7 km kubva panapa kuenda kunosvika uko mwana chi anenge anidzidza here anenge aneta kunosvika kuno kudzoka.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wepapurazi remuzhanje amai Rutendo Kanyurira.
Nenyaya yezvikoro isusu tanga tichishuvira kuti dai vanga vatiitirawo chikoro padhuze nekuti tine dambudziko pavana we0 grade kusvika kwacho kuti vana vasvike grade 7 kwavari kuenda kwacho mwana anosvika aneta dzidzo inoita shoma.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakatira zhou vanobvuma kuti vamwe vana vanodzidza munzvimbo dzaive mapurazi havasi kubudirira zvakanaka mubvunzo zvichienzaniswa nevamwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kufamba mitinho yakareba yavanofamba kuenda kuchikoro.
Panoda kuita ma-satellite schools pangavawo panongokwanisa kuti pavakwe mudhuri umwe chete umwewocho wakakumwa pakawanda panovakwa mudhuri umwe chete woita ma-satellite anenge ari connected kune chimwe chikoro chinga vacho 6 km away asi zvichikwanisa kuti vana vari paECD vakwanise kuti vaite ECD yavo mune zvakanaka.
Panyaya yekuti pane varayiridzi vanokwanira nyika here vazvovo vanoti hurumende inofanirwa kupinza vamwe vadzidzisi zviuru 50 kana kuti 50,000.
Tine varayiridzi vakadzidzira basa revarayiridzi vakawanda zvikubva zvemuzimbabwe asi hurumende pane zvinoyanga isingatori varayiridzi vakadzidzira basa tinotori ne 50,000 asi kana tichida kuti tidzidzise vana mune zvakanaka
mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vakaungana ndoro vanoti vana vechikoro vanofanirwa kufamba mufambo usingadarike makiromita 5 kuenda kuchikoro. Vandoro vanotiwo dzimba dzaive dzevarungu mumapurazi dzinofanirwa kunge zviri zvikoro kuti vana vasafamba mitinho yakareba kuenda kuchikoro uye hurumende iri mubishi kuvaka zvimwe zvikoro.
Hurumende iri kuvaka zvikoro zvakawanda izvo kuti vana vasafamba vakachiremeiaachikoro.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina varayiridzi vakakwana muzvikoro. Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Maguse vakaudza paramende mwedzi wapera kuti zvikoro zvese munyika zvina varayiridzi vakakwana. Gore rino chete Public Service Commission inonzi yakapiwa mari yekupinza basa varayiridzi zviuru 5 chete. Dunhu reMashonaland Central rimwe rematunhu akaonekwa kuti vana vakawanda havasi kupasa zvakanaka uye vanasikana vakawanda vari kubata pamuviri vasati vapedza magwaro epamusoro kana kuti secondary education. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.